mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 20 chikunguru July 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi manomwe nevashanu vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Mapurisa mudunhu reHarare azivisa nezvekurambidza veruzhinji kutakura zvombo zvakasiyana siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zviviri zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 2697 zvichitevera kufa kwevanhu makumi manomwe nevashanu 75 nezuro. Vanhu zviuru zviviri zvine zana rine gumi nevatatu 2113 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave miriyoni imwe chete ine zviuru zana rine makumi masere nezvina zvine mazana mana ane makumi matatu nevashanu 1,184,435. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matanhatu ane makumi mana nezvitatu zvine mazana maviri nevatatu 643,203. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechokubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mapfumbamwe neumwe 901. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana mana nevapfumbamwe 409 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu mazana matatu ane makumi matatu nevaviri 332. Mashonaland West inoteverwa neManicaland ine vanhu mazana maviri ane makumi manomwe 270 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi masere nezvishanu zvine mazana manomwe ane makumi matatu nevaviri 85,732. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mashanu nezvishanu zvine mazana manomwe ane gumi nevana 55,714. Zvichakadaro mukuru wechipatara chemupindo muzvinafundo Solwayo Ngwenya vanoti vana chiremba nevana mukoti vanopfuura makumi matanhatu vakabatwa neutachiona hwecoronavhairas mukati memasvondo maviri. Vachiti ichi chiitiko chinovhundusa zvikuru. Muzvinafundo Ngwenya vakaudza bepanhau reChronicle kuti vashandi vemuchipatara chavo vanoshandisa zvese zvokuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi, asi vachiti dzimwe nzvimbo dzavanoshandira dzinovaisa munjodzi. Nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina Dr. Simbisoranga vanoti kana zvinhu zvafamba nenzira iyi zvinokosha kuti hurumende, vashandi vepachipatara, varwere pamwe chete nevanhu vemunharaunda iyi vashande vose kuti vaone pakakanganisika uye kuona kuti nzira dzose dzinogona kurerutsa kupararira kwechirwere ichi dzavharwa.
Chaitika tengi kupararira kwechirwere, so kana vanhu vakabatwa chirwere and then vakaramba vachisangana nevamwe like muchipatara pasiri kuitwa mameasures ekuprotekta vashandi, It's possible chirwere chachi chingopararira quietly between my employees and my patients. Those are ndinofunga, and it also I'm not sure in terms of my personal protective equipment. Like unoku, we know kuti vana mukoti nemachiremba tinotopfeka ma face mask every single day tiri muchipatara.
Kana pakaita zvinhu zvakaita saizvozvo izvi, zvinoitei kuvarwere vari muchipatara kana kuti kuruzhinjiro rwevanhu vanenge vachienda kuchipatara ichocho, vanofunga chii varwere?
Idambudziko hombe chairo kuti machiremba nanamukoti vari kubata COVID-19 semuese ripoti yataona mukronikoi. It means you are aware neman vemu nharaunda vanenge vasingachasiwe ndikaenda kuchipatara ndonobatirawo here COVID. Saka chandinofunga ndechekuti vashandi neivo vemucommunity nehurumende maadministrators emuchipatara, everybody has to say we have an outbreak here, it is serious. Saka zvinofanira kuitika ndechekuti we retress my space, you know, my steps kuti zvakatanga sei kuti vanhu vaparadzire chirwere muchipatara, and then kuti chipatara chiri kutevedzera here mamezures aya ati kutaura COVID safe behavior, especially nguva inei yekuti pava ne third wave muZimbabwe. Saka even though vashandi kana varwere vasina masymptoms vanokwanisa kunge vane COVID-19. Saka that's why it's going to be very important kuti vanhu vatestwe, and kuti vanhu vari kuindarakta nevamwe muchipatara imomo vaite like munhu avari kuindarakta naye ane chirwere. So which means we are all taking my measures.
Nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga. Mapurisa mudunhu reHarare neZuru akazivisa nezvedanho rekurambidza veruzhinji kutakura zvombo zvakasiyana-siyana senzira yekudzivirira kukwira kwemhosva dzinonzi dziri kuparwa mumisha yemuHarare pachishandiswa zvombo. Bepanhau reHerald rinoti mapurisa anoti akatora danho iri achitevera chikamu chechina chemutemo weMaintenance of Peace and Order Act, Chapter 11, 23. Zvimwe zvezvombo zvakarambidzwa zvinosanganisira matemo, mapanga, rekeni, tsvimbo, mapakatwa, matombo pamwe nezvimwe zvombo zvepasi chigare zvingangokonzera kusagadzikana kweveruzhinji. Misha inonzi iri kuparwa mhosva dzine mhirizhonga zvakanyanya inosanganisira Mbare mukati meguta reHarare, Harare South nechitumbwiza. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa mudunhu reHarare, Inspector Tendai Mwanza. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Uraya Izembe, vanoti danho rakatorwa nemapurisa iri kunyange hazvo rakanangana nekudzivirira kuparwa kwedzimhosva riri kuchikora kodzero dzevanhu. Ngatinzwei vachitsanangura murukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvinokwatyamadza kuti sei vatora danho rakadaro, nekuti zvinhu zvamataura izvi zvinhu zvinongoshandiswawo kurarama kwavanhu pasina kuti zvashandiswa zvisizvo, asi kuti midziyo inongoshandiswa kurarama kwavanhu zuva nezuva. Saka zvinotovhunusa kuti murawo iwoyo waiswa uyu vavhundukei, uye havana kupa chikonzero zvekuti kwaite zvakati. Zvangofanana nekuti mapanga ose ngaachibviswa mumakicheni munobikwa namasanhu atinawo panapa. Taitoshandisa sanhu kutopaza huni dzangu izvose andaisa kutarirangu panapa. Zvino kana zvikangomuka zvonzi hapachina munhu uchabvumiswa, zvinokatyamadza. Zvinoda kuti tete tione kuti sei vaisa mutemo wakadaro. Ndewokuvhunduka.
Ivo vanotaura vakamirira dunhu reHarare, Inspector Tendai Mwanza, vari kuti mapurisa atora danho iri nekuti kwakwira nyaya dzemhosva dzekurwisana kwevanhu dzakaita sekupondana, kurohwa kwevanhu nemaarmed robbery nekubatwa kuchibharo munzvimbo shanu dzavataura idzodzi.
Nerumwe rutivi tinoti ifungwa dzavaisa mukati, asi ndinoona sokuti ine zvinhu izvi zvichiiswa muvanhu ka iko zvinokatyamadza kuti kana vaita murawo wakadaro vanozotarisa sei kuti mumwe nomumwe paanofamba ana zvinhu zvakadaro nokuti zvinhu zvakadaro zvidi zvinongo torwa navanhu nje saka ikodzero yavanhu inenge yatopfukwa saka iyo mopa iyoyo yangofanana zvinepoza zvagosiyana chii hationi musiya mutsauko uripo nokuti mapurisa anofanira kunge tabasa ravo rokuona kuti hapana ganyabvu rinoitiwa chipi muwani vanhu vazhinji vanogara nemurawo vakazvibata pavasina mapurisa munyika muno mese munhu namasoji saka zvavaita muHarare izvozvi zvinotoputira vanhu kodzero yavo dzokunge vakasununguka vasina kunge vabva kuvanhu murawo wakadaro uisu
asi Dr. Zembe hamuoniwo here kuti mhosva dzekuparwa muHarare dzakwira zvinoita kuti mapurisa atore danho iroro
hongu chakwidza mhosva muHarare ndechekuti vanhu vari kuparwa mhosva noutongi kusingaati zvito zvavanhu nokuti iko zvino vanhu vatarisana norufu pachavo vanhu vanogara murawo zvino vanhu vagara murawo ikozvo takanzwa pano mumwe uchangoiswa zvo kuti tiregai kubva kuchitungwisa tiregai kubva kunotoni muchiuya kumabasa asi dhorobheni reHarare rakavakwa tiine chitungwiza tiine marondera tiine notoni vanhu vachibva vachishanda vachishava asi kana vanhu vozvichiregai kufamba vachibanikidzwa zvakadaro kuisa rufu muvanhu hazvizvo zvofanira kuitika ndo zvinozowanza mhosva kuti dziwande nokuti vanenge vaita makoronyera nezvisizvo vanewo vana pokuchiitirawo mhosva dzavo kuti pakadaro saka dambudziko rinei richibva kuhurumende inenge ichikonewa basa zvinosanganisiraiwo mapurisa nokuti hurumende ndiye inenge ichikonewa kuronga kurongera zvavanhu kuti vanhu vagare murunyararo saka zvese zvinongobva pautungamiri hunenge hwakundikana kurongera vanhu
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Urayai Zembe vari paRunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7 munyaya dzezvemamiriro ekunze dziri kutambira nemufaro danho renyika dzekuchamhembe kweAfrica rekuparura muzinda unotarisa nyaya dzematambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze unonzi Humanitarian and Emergency Operations Center mumakore adarika nyika dzeSADC dzange dzichitatarika kubatsirana mumatambudziko akaita sedutu mupengo remhepo nemafashanu emvura Cyclone Idai Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvekuburiswa kwamashoko mugungano reSADC amai Barbara Lope vanoti nhengo dzegungano iri dziri kukurudzirwa kuti dziite zvirongwa zvakafanana nekusimwa uye kuchengetedzwa kwamasango uye kumisa kugadzira magetsi nemarasha pamwe nekuva nezvirongwa zvekubatsira vanhu vanenge vavirwa nematambudziko anokonzerwa nekushanduka kumamiriro ekunze.
At the national level, each of the Southern African Development Community member states
nhengo imwe neimwe yeSADC ine zvirongwa zvakatarisana nekujairana neshanduko yemamiriro ekunze uye matambudziko. Kune zvirongwa zvakafanana nekumutsiridzwa kwemasango uye kushandisa nzira dzakachena mukugadzira magetsi pamwe chete nekuvapo kwezvirongwa zvekubatsira vanenge vawirwa nedambudziko zvichiitirwa kugadzirisa matambudziko anovepo singafungidzirwe nekudzivirira shanduko yemamiriro ekunze.
Vaenderera mberi vachiti SADC ichapawo zvikwanisiro kana paita dambudziko remafasha memvura kana kusanaya kwemvura yakakwana kunyika dziri mugungano iri.
There are currently numerous programs that the Southern African
kune zvirongwa zviri kuitwa neSADC mukubatsira nhengo dzavo mukutarisana nematambudziko anounzwa nekushanduka kwemamiriro ekunze anosanganisira kudzivirirwa nekutarisana nawo.
Kubatsirwa kwavanenge vasangana nematambudziko uku kuchaitwa kuburikidza neHumanitarian and Emergency Operations Center yakaparurwa mwedzi wapera kuMozambique nemutungamiri wenyika iyi waPhilippe Nyusi vanova sachigaro weSADC uye mukuru wezvekudzivirirwa kwenyika dzemugungano iri kana kuti Organ on Politics and Defense vari mutungamiri wenyika yeBotswana vamukwetsi Matsisi. Vachivhura muzinda uyu vamasisi vakati kushanduka kwemamiriro ekunze ari kukonzera matambudziko makukutu kuzvizvarwa zvenyika dzemuSADC.
These disasters not only exert a heavy
matambudziko aya abate upeli nemagariro evagari vemudunhu reSADC asi ari kuenderera mberi nekunonotsa urongwa hwekuti nyika dziri mudunhu dzikwanise kuita muonera pamwe mune zveupfumi nekuwandudzwa kweupenyu hwevagari vemuSADC.
Vakafanobata chigaro chemumiriri weZimbabwe muBotswana amai Margaret Ruparanganda vanoto Zimbabwe nukushanda nesangano resandi kumunyadze kushanduka kwa mamirure kunze.
I cannot quite give you the details of each and every cluster kutu kwa kati kurutu wa chakati kwa kati mtu wa chakati. Zimbabwe being a member state of SADC is involved in all the cluster meetings that attend and in all the cluster programs that attend.
Gwetare shumamirure kunze uye wachishanda nesangano advocates for Earth for Lenin Chisaira. Vanoti danu rakatorwa nesandeki danu rakanaka kwazvo.
Danu rakatorwa nesandeki rekuvhura muzinda uchachengetera zvinhu zvekubatsira vanhu vane vavigwa nematambudziko. Idanu rakanaka kwazvo nekuti matambudziko anonzwa nekuchinja kumamiriro ekunze ari kuwanda isvari mazuva anhasi. Cyclone Idai yakaunza kugedha-gedha kwemenu muna 2019 muZimbabwe, Mozambique, South Africa nedzimwe nyika dziri mudunhu rekuchamhembe kuAfrica.
Asi vachisaira vatiwo nyika dzemuSadik dzinofanira kusvaga nzira dzekudzivira matambudziko. Kwete kuya ukabako mvura ya naya.
Kunyangwa hatu zvakadaro basa guru rofanira kutarisana nemuzinda uyu weSADC. Kutsvaga nzira dzemhando yepamusoro mugona matambudziko akafanana nemafashamu emvura kana madutu mupengo nguva iripo. Kunofanirawo kuva nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu mukuwana dzidziso yakakwana yekushanduka kumamiriro ekunze. Kuti kuti nyaya iyi yekubatsirwa kwevanhu ive nyaya inocherechedza kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu atinoti human rights pachirungu. Kwete kubatsirwa kwevanhu chete yatinokati charity.
Dunhu reSADC riri kupota richisangana nenzara iri kukonzerwa nekusanaya kana kunaisa kwemvura kana kuti El Nino. Izvi zvinopa kuti vakawanda vadziye nenzara sezvo chikafu chinenge chava kudhura, vanhu vachimirira rubatsiro kumasangano akaita seWorld Food Program kunyanya. Dzimwe nyika dzinotora makore kuti dzikwanise kugadzirisa matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Anosanganisira kuendesa vanhu muupoteri mushure mekuputswa kwedzimba nemigwagwa. Vakawanda kumanikaland vakawirwa nedambudziko recyclone Idai vachiri kugara mumatende. Muzinda mutsva uyu uchabatsira kuyambira vanhu kuti vagadzirire matambudziko akaita secyclone Idai kuti vasarasikirwe neupenyu. Ndakamirira Studio 7 muFrance Sound Botswana, ndini Singirai Madondo.
Chombo tarisa shirimu mapepa nau anasi. Herald mchungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatumira mashoko enyaradzo kumuri yava Rabelan Choeni vakashaya nemuti wechishanu vave nemakore makumi manomwe nerimwe. VaChoeni vakange vari sachigaro webato reZANU-PF mudunhu reMatabeleland South. VaChoeni vakaenda kunze kwenyika muna 1974 vari nhengo yeZipra. Zimlife.com rinoti varume vaviri vemuHarare vakasungwa mushure mekuedza kupinda mumuzinda wemutungamiri wenyika weState House vachiti vanoshandira sangano revasori reCIO. Dare redzimhosva rakaudzwa nezuro muvhuro kuti Nigel Ritsito naDalin Kanyungwe vachagara vari muusungwa kusvika musi wa14 Gunyana kana kuti September mushure mokunyimwa mukana wokubisa mari yechibatiso. Muchronicle, sangano remagweta echidzimai reZimbabwe Women Lawyers Association raenda kudare reConstitutional Court richiti rinoda kuti imwe mitemo inobata zvemichato iraswe uye vachiti vanoda kuona mitemo yemichato inokudza michato isina kunyoreswa zvikuru sei pakugovana kwezvinhu mushure mokupera kwemuchato. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tinotenda vashamarari vese weStudio 7 ngebasa ramunoita. Munoita basa rechokwadi restret. ZANU-PF yakoniwa kutonga nyika. Zvabuda pachena kuti ZANU-PF haitongi nyika, haitungamiri nyika, inokampena. Kuzveshuwa-shuwa kupedza, kubva papinda vaMnangagwa, kupedza 5 years vachikampena, vasikatongi nyika, vasikavaki nyika, vasikatungamiri nyika. Izvozvi vana Chinamasa, vana Mugwadi, vari kukampena, Waru kumisa masangano wakazvimirira oga ari kutobatsira vanhu vari kuda kumisa. Zvano kiye kushuwa shuwa kupedza 5 years ichikampena.
Pastudio apo nakadiko ndinofarira shamara restudio 7 nevateereri vacho. Dambudziko ratinaro muzimbabwe ka kunyanya pachigwere checovid izarupf inoitirwa vamwe asi vahambozvizivi kuti iriyo mutemo inopuhwa vamwe iva haana basa nayo. Ndozvikutaura kuno kumapostori ariko kwamarangu over 10,000 akaungana izvezvi kutaura kunoku vatongwa pasi kanhasi asi vamwe hamutende muungana hanzi mapostori anovhotera zano zvitereki. Saka unongoona kuti menos politics dzatiri kuitiswana munangabva munyika munomu ndopane dambudziko ipapo wobveo yautikushira manje ane problema anavo. Saka choro zvezvacho ka 2023 iri kuya zvaifanirwa kuenda bva kwezaifananidzimba mutemo inotarisa kuona kuti ndewani dambudziko iroro.
Maswera sei maswera sei pastudio 7 nevese vanoiteerera zvine urombo nevarimi vakaisa vachibage kuchiumbizo kubva riniko nhaye varimi vemuzimbabwe munozviziva kuti mari haiuye munozviziva kuti mari haiuye kuchiumbiko munozviziva izvozvezvo korokoza roto rinane rinokupa mari wodyango vairipo pane kupuwa mari yekuti unozonyeperwa kuti kune big pay yacho unozoiwana next of next day. Takatosiyawo zvokurima izvi tatoona kuti hazvibhadhari izvi kana patorimwa uhevhu kutoti utengesere vanhu vako zvako vaunoziva kwete kuti gmb varimiwo so pepukai mani varimi pepukai varimi kana vangoendesawo chibage pa20 tons endesa 50 kg imwe chete yechibage kugmb yekubata zita rekuti une purazi kana une plot ndozvaungatobatsira zvaungatovabatsira nazvo ndokuti ubhadharwei 50 kg wanahenezi vagara vano babo chibage chakatotengeswa kudhara mari ndodziri kutomhanya nemarenja murodhu.
Makadini mukoma jonga, ini ndinozwi Paulos Shishange. Ndanga ndichikumbira kubvunza kuti muno muSouth Africa vanhu vafurwa pavhairenzi iri kuitika muno muSouth Africa. So far kutaura kwakaita president ichi 212. So pa 212 mubvunzo wangu ngewekuti achapuwawo here masankisheni South Africa, acharohwa here ngemasankisheni sezvo kuzimbabwe masoja kuzimbabwe akafura anhu 60 mazuvawo akanga ambowina uyu Mr. Chamisa. Saka munomu nekuda kwazuma ndiranga ndichida kuziva kuti achapuwawo here masankisheni ngokuti iwo masoja acho nemapurisa ndiwo ari kufura vanhu.
Kwazivai vatsigiri vechirongwa nokutendai chaizvo basa ramunobata nokutendai basa ramunobata. Nyaya yangu hombe iri pakushaya kwasandra nekuti tarasirwa chaizvo negamba rekuburisa nhau raiburisa nhau dzechokwadi uye ranga rine ushimi nechivindi nekuti nyaya yangu hombe iri pakuti vamai mutsangwa vazoreka vachitaura vachiti sandra munhu anga aine ushingi hwekutaura nhau dzechokwadi hwekuburisa zvinoitika muhurumende yavoyo vatozviziva kuti sandra yaburisa chivindi chavanoti changa china sandra ichichocho ushingi wanga una sandra asi unozowanza vanhu vaita kuti muno muno dhemokirasi hamumbunyikidzwe vanhu asi vambogona kutaura sei kuti sandra anga aine ushingi hwekutaura zvinhu zvaityisa ivo vachitizoni vane dhemokirasi havambunyikidze vanhu vazozvitaura sei kana vachiti vari kuzivaiwo kuti munyika muno hazvidzwaro munangagwaadaro ndopane nyaya yangu kuti vazvitaura sei vazogona kutaura sei kuti ane ushingi vazvitaura sei ipapo ndopane nyaya yangu ipapo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Timirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai vateereri vestudio 7 ini ndini Maikove. Dino koka ya kutimpinde mchirongwa chedu chewe chidiki che The Connection, Nasi Maneru na 8pm. Mchirongwa cha Nasi, chukurukura newe chidiki nezwe chirongwa che urumende che kubaya wanu nomba ino tivirira COVID-19. Chukutari sao mamirira kaita zizo munyika panguwa iyo Zimbabwe iyo endra mberi. Ichichora matano akasia na siana akanangana neguruza na nebiendare COVID-19. Anosanga nesira chirongwa che level 4 COVID-19 lockdown. Chakawezi rwane mangwe maviki maviri. Muri ya Zimbabwe, mzakanga nukutira chirongwa ichi. Nasi Maneru na 8pm. Mwineni, Michael.
Muchika mchino, chinotarisa ziri kuitika mu America. Dare rezi mwasa nezuro, raka tengira umwe murume Paul Hodgkins. Mwezi misere mujeri mushiri mokumu wana aine mwasa siye umwe uweba kakwenzera bongo zozo pa mzinda we parlamente ya Amerika kana kuji Capitol Hill muswa 6 ndira gorerino. Hodgkins ndo umwe uwe momo yevanu wakapinda muparlamente zijisimba pa kapunzo wa misuo, mawindo, matafura ni imwe midziyo uye pakafavanu vashanu. Asa tapiwa mtongo, Hodgkins akavuma mwasa yake akakumbira ruregerero. Vachuchusi vehurumende vakange vatarisira kuti Hodgkins achapiwa mwedzi gumi nemishanu kuti veruzhinji vazive kuti zvinhu zvakaita seizvi hazvibvumidzwi munyika. Vanoongorora zvematongero enyika uye vachiita dzidzo yapamusorosoro paHoward University vaCalvin Manduna vanoti mutongo wakapiwa Hodgkins unofanirwa kufadza mazana nemazana evamwe vakamirira kutongerwa mhosva imwe chete iyi, asi vachiti mutongo uyu uchagumbura vebato reDemocratic Party zvikuru.
Akatongwa kunzi akapara mhosva yekuwanikwa apinda paCapitol yavanira iParliament yekuru yavanoti Congress. Saka mhosva iyoyo vakamutongera 8 months mujere. Vakamutongerawo pamusoro $2,000 fine yekubhadhara kupwanya kwavakaita kuParliament ko.
Nguva yaakatongerwa kugara mujeri nefaindi yaakabvisiswa iyi zvinoenderana here nemhosva yaakapara?
Sekutaura kwakaita mutongi wedare munyaya iyi akaedza iye kujustifya kutsanangura kuti ndiri yamupa nguva yakadai. Veprosecution vehurumende vanga vachida gore nehafu yavanoti 15 months, asi dare rakava rakaganhura rikati 8 months dzinoenderana. Vaita dare ranga richiti haisi mhandu, munhu wavangobatikanawo munyaya yacho, asi ari kuratidza kuti munhu akatwasanuka. Saka
pane zvaakambotaura here muchinda uyu Paul Hodgkins, pane zvaakambotaura here apedza kutongwa kana kuti asati atongwa?
Akataura iyi kuti anokumbira rugeviro nezvaakaita kupandukira nyika. Akataura kuti anga asiyana nazvo, anga ari munhu wanga aenda kunosapota vapurezidendi wake vaTrump. Asi hai maondo angu kungotaurawo kwemunhu zvaunenge waudzwawo nagweta wako kuti makore ako kana kuti nguva yako muzarira iderere.
Kwa hizo nengo dzeparamende kusineti uku noku House of Representatives, munofunga kuti vafara here nezvaitika izvi?
Avanga fari zvechembera nekuti uri kuniripi rebato riri kutonga vemadhemokrats. Handifungi kuti vangafari nazvo, nekuti vanga vachitiwo vada kuona vanhu ava vachipuwa masentensi akasimba ekuti havasi vanazvidzokorodza. Manje masentensi aya ari kupiwa aya handeekutamba, unopa munhu anenge aba zviwitsi. Saka handifungi iyo ichiri mafaindi acho, mafaindi ekutamba emachigisi. Saka verimwe divi maRepublican vachafara kuti vanhu vavo vachiti vazhinji vachabuda tii.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachiita dzidzo yepamusorosoro paHoward University vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu 41 nevashanu vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro. mapurisa mudunhu reHarare azivisa nezvekurambidza veruzhinji kutakura zvombo zvakasiyana-siyana. Tasvika kumabvumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuzvo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.